manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 14 2024 makateerera ku studio 7 ndepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa votarisirwa kusarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika iyi kwemamwe makore mashanu musarudzo dziri kuitwa izvozvi mudare reparamende renyika iyi. Vana voendeswa kuchipatara nekuda kwenzara kumasvingo. Vari kumaruwa vochema-chema neuori unonzi huri kuitwa nemamwe makanzura pakugoverwa kwechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kutarisirwa kusarudzwa nedare paramende nhasi kuti vatungamire nyika iyi kwemamwe makore mashanu. Sarudzo dziri kuitwa izvezvi nenhengo dzedare reparamende dzichangobva mukutoreswa mhiko maawa mashoma adarika. Kuvhota kuri kuenderera mberi mushure mekudomwa kwaamai Toko Didiza veANC semutauriri mutsva wedare reparamende. Bato reANC nereDA anonzi atenderana kuumba hurumende yemubatanidzwa pamwe nemamwe mapato madiki anoti reInkatha Freedom Party nePatriotic Alliance. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandiri.
Kuratidza kukura kwatiri kuona kubva kune vematongerwo enyika nekuti vesouthsouth vari kuda kuisa nyika mberi kudarika their individual benefits. VaRamaphosa, I think from the way yafamba voting pana speaker Toko Didiza ne mama maprovinci muitikiro waari kuita uri kutaridza kuti achaita mukana wakanaka wekuti vaRamaphosa vatoita zviri modhani zvavakaita vangori ANC yoga.
Nechikonzero chei?
Nemhaka yekuti izvozvo tichaona mamwe mapati akawanda anenge ave pati yeGNU kana kuti Government of National Unity vachidimandawo more accountability. Saka maissues akaita state capture, imbavha nezvimwe zvinenge zvave zvishoma nekuti vanhu vanenge vachiziva kuti madziso akawanda akatarisa saka kuba kunoita kushoma. So ndinofungidzira kuti zvinogona kufambira zvakanaka ruzhinji nemhomho yeSouth Africa panyaya yeservice delivery, nyaya yekugadzira mabasa nenyaya yekungoti zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe zvakanaka. Zvinoita sekuti mubatanidzwa uyu uri kutaridza kuti vari kunyatsoziva kuti munhu nemunhu achawanei, munhu achaitei, even neIFP neMPF vari kutaridza mapati wayo kuti vari kunyatsoziva zvavakaagiria and kana pakasawana anoputsa chirangano ichocho zvinofanira kuve nyore kuti vashande vese.
Tichitarisawo nyaya yekudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa, munoona kuchichinja here nekuda kwehurumende yemubatanidzwa?
Tofungidzira kuti nemakeup yegovernment, maforeign policy positions acharamba ari predominantly ANC, asi zvinenge zvave nyore kuti ANC itore position iri progressive nekuti inenge ichikwanisa kutsanangura kune mamwe maliberation movement kutaiwa hurumende yedu isu ine vanhu vakawanda saka patinoita position inofanira kureflect position yeSouth Africa kwete just ANC. Zvatobara tichitaura zviya vazvino kuti Zimbabwe haise foreign policy issue muSouth Africa. Itori domestic issue. Nekuti maZimbabweans ari muno akawanda zvekuti every day maSouth Africans anofanira kuramba achiinteract achiona maZimbabweans in every space. So izvozvo zvinoita kuti South Africa takumeka madecisions, especially pave negovernment yemubatanidzwa, vatraye kumeka madecisions anoreflecta kuda kuona Zimbabwe ichigadzirisa matambudziko ayo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vana vanonzi vakaendeswa kuchipatara chekubikita kumasvingo nekuda kwenzara yakakonzerwa nekudya chikafu chisingavake muviri kana kuti malnutrition. Parikutyirwa kuti vana vakawanda vanogona kuguma vaita kwashi kana pakasawanikwa chikafu nechimbi chimbi sezvo nyika yakatarisana nenzara isina mukare akamboona. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chisangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF chekubatsira vana nezvekudya zvinovaka muviri padeu reOne Rural Health Center kwamanyuchi muwadhi 24 kubhikita nhasi, mukuru wechipatara ichi amai harovandirambana pasi vati vakarapa vana vana vakange vatanga kurwara nekuda kwekushaya zvekudya zvinovaka muviri.
Kana mwana iyeye akatodero zvinoda kuti mwana iyeye unofiwa nedambudziko. Mwana iyeye tinotomuadzimita. Tinomisa mumabhuku edu. Mumabhuku aya tinobva tanyora tomupa lambinati. Tapa lambinati kudero tinenge tichimumonita.
Vayambira avo kuti uwandu uhu hunogona kuwedzera zvakanyanya nekuda kwenzara yakapfunya chisero munyika. Vanotungamirira bazi rezvekufambisa kwemashoko muUNICEF vaYes Willimot vati nekuona dambudziko iri vakabva vaita chipatapata chekuparura chirongwa chekupa mhuri dzinosvika zviuru zvina mumabhuku gumi nemana kuwadhi 24 chikafu chekupa vana vane makore ari pasi pemashanu uye kupa dzidziso kuna naamai vavo pamwe nanambuya utano wemumaruva.
With regard to healthcare, that might mean that in addition to having the health facilities, equip the health facilities.
Say UNICEF, tinoshanda nehurumende kuti kodzero dzevana dzeutano nedzidzo dziwanikwe. Kuutano tinobatsira zvipatara nezvikwanisiro sezvataita pano uye nevanhu vemunharaunda.
Amai Ana Vhundukai vanoti dzidziso yavari kupiwa yakakosha zvikuru.
Ine ndakabatsirika zvakanyanya nenhau yekudzivirirwa kwevana vangu panguva yandanga ndichiyamwisawo mwana wangu.
Pasi rose vana vanosvika mamiriyoni zana nemakumi masere nerimwe kana kuti 181 miriyoni vari pasi pemakore mashanu kana kuti mwana mumwe chete pavana vatatu vakatasana nenzara inotyisa zviri kuvaisa munjodzi yezvirwere zvekaita sekuperedzeka muviri zvinovaisa munjodzi yekubatwa nezvirwere vachigona kuzofa. MuZimbabwe, United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF inoti vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 886,000 vakatasana nenzara inotyisa. UNICEF yakatozivisa kuti iri kutsvaga mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 miriyoni kubatsira vana ava. Pachirongwa cheUNICEF ichi vana vari kupiwa hupfu, mubhunga, bhinzi nekukurudzirwa kudya zvikafu zvechivanhu izvo zvinovaka muviri zvakaita semazai, mukaka nebota hupfu hwechimera. Izvi zviri kutambirwa nemufaro nevabereki vakaita saamai Chipo Nyahunda veGovernage 5.
Kufidha vana muno muwadhi 24 chakata pachakauya isu tiri kuona sekuti chiri kutibatsira maererano nenzara iriko gore segore rineiri. Apa pakatoipa nokuti vana vazhinji tiri kutarisa kuti pamwe vachafa, asi nekuda kwechirongwa izvi katirikufunzwa chikaramba chichiita tichibetserwawo ndofunga vana vazhinji vachaita utano.
Kanzira wekuwadhi 24 vaSteven Chakavamba nebato reZANPF vatendawo rubatsiro urwu.
Saka chikafu ichi isu pundutso yazvo tiri kuona ichibatsira nokuti chikafu ichi chinenge chine zvese chakabhalanza uye chinoita kuti kana munhu akange adzidziswa akachibika zvinongezva kurwa kuti izoni mhuri inenge yakuwana utano hwakakwana.
Ongororo yehurumende nemasangano eUnited Nations inonzi Zimbabwe Livestock Assessment Committee kana kuti Zimlang yakaburitsawo pachena kuti vana mamiriyoni mana nechidimbu kana kuti 4.5 million vanodawo kupiwa zvekudya zvinovaka muviri pavanenge vari kuchikoro. Asi nyanzvi munyetse dzechikafu dzinoti kuunganidza mari dzakadai kunogona kunetsa sezvo nyika dzakawanda pasi rose dzakatasana nedambudziko renzara. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mukuru wekambani inonzi Carol Seedlings muzvare vimbai Caroline Kaitano vange vanoti vari kufara nekusarudzwa kwavo kuva pakati pevarimi vakasarudzwa kuzokwenenzvera ruzivo rwavo muAmerica nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti United States State Department. Chirongwa chekudyidzana kweAmerica nevarimi vemuAfrica chinonzi Alliance for African Partnership. Gore rino kune varimi kubva kunyika dzinoti Zimbabwe, Rwanda, Zambia neSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mutikanganya uye weStudio 7 abata muzvare Kaitano kuti tinzwe nezvechirongwa ichi.
Zviripo zvakawanda chaizvo zvatadzidza. Kuno takaona kuti hakuna chavanorasa pane zvavanorima. Inova iriyo nyaya huru inonetsa chaizvo kwedu kumusha. Tinoona vanhu vachirasa zvakawanda zvavanenge varima, especially kuhorticulture. Saka isu tinoda kunovandudzwawo vari kumusha kuti aiwa hakuna chatinorasa, ngatifungei zvakadzika dzika kuti maproducts edu tinoawedzera sei kuti ave nevalue yakakura kudarika zvatinongoita tichitengesa zviri fresh.
Muri kumusha munoshanda nemapato api kana kuti mapoka api wezvemuri kupi?
Ndinoshanda ndiri kuNorton, ndine kampani inoita zvemaseedlings. Ndichishanda nevarimi vakasiyana siyana. Ndinoshandawo nemakambani akaita sana Chatter Seeds, Anasinjenta, Zim Farmers Union neFederation of Young Farmers. Ivavo tinobatanidza tichiona kuti varimi vedu tovabatsira sei kuvapa mbeu dzakaguchikwa zvakanaka nekuvadzidzisa marimiro anoita kuti vave negoo rakanaka.
Tobotarisa nyaya yemadzimai taona muri mauya kuno makamirira madzimai. Kune madzimai here ari kuita zvekurima kumusha uyezve zvii zvamuchavapakurirawo?
Madzimai ariko tiri kutoona kuti iko zvino madzimai ari kuya akawanda achida kuziya zvekurima. Saka tadzokera uko toda kuti tivasimbise kuti aiwa muvhumu mune mari, toda kuti tingovapa kakutenda mavari mune zvavanokwanisa kuita, tichivavandudzawo tichivapa ruzivo runoita kuti vagobatawo kurima sebhizinesi kwete kungorima, asi kuti varime zvine hungwaru. Kune kurima nekurima zvine hungwaru. Saka tinoda kuti vazive musiyano vagokwanisa kuramba vachiwana upenyu mukurima nekutopowa vamwe mabasa. Ndo zvatichange tichiita tichadzokera.
Mamuri muno muAmerica kwenguva yakareba sei uyezve makaenda kuti nekuti kwamakanyatsoona kuti aiwa uku tadzidza zvatichanopakurira vamwe?
Tandiri muno muAmerica kwemasvondo mashanu. Tandiri kustate inonzi Michigan, tiri kuEast Lansing kuuniversity inonzi Michigan State University. Vanoyanyita nezvekurima takafamba mune zvakawanda. Isu tinoita zvekuhorticulture, zvekurima kwemiriwo. Saka taiona kusanganisa kwavanoita miriwo yavo nekuunza maherbs izvino tiri munguva yatinoti zveclimate change. Saka tinoda kuona kuti neclimate change iyoyo toita sei kuti tirambe tichirima zvine hungwaru, tichionawo kuti vanhu zvatiri kuvapa hazvina mishonga yakawanda. Saka takadzidza zvakawanda chaizvo zvekuti kune mbeu dzinofambidzana zvakanaka nekungoziva kuti kana tangoti tiri kurima hatisikungorima chete, kuziva marimiro acho anotipa mari nekuona kuti tingarambe tichivandudzana sei.
Mukuru wekambani inonzi Carol Seedlings muzvare vimbai Caroline Kaitano vachitaura vari parunhare muno muWashington DC naMavelas Mutikanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ehurumende yeSudan anoti auraya Ali Yagub Gibril, mukuru wechikwata chemauto chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces. Gabriel uyo ange akatemerwa zvirango neAmerica anonzi aurayiwa muguta reAlfashia mudunhu reDarfur. Nyika nomwe dzakabudirira G7 dziri kupeta musangano wadzo muItaly nhasi dzichikurudzirana kuti dzibatane kuti dzikwanise kukunda matambudziko ekusagadzikana pasi rose adzinoti ari kukonzerwa nenyika yeChina. China inonzi iri kubatsira Russia nezvombo zvehondo. Kumucheto wemusangano uyu mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaitawo musangano na Pope Francis. Vamwe vagari munyika vanoti havasi kufara nemari dzavari kubhadhariswa nemamwe masabhuku nemakanzura pavanopiwa rubatsiro rwezvekudya kubva kuhurumende kana masangano akazvimirira oga. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vari kubhadhariswa dhora rimwe chete rekuAmerica kana madhora maviri zvichienderana nekukura kwemutunhu. Mumwe mugari wekukazangarare kuhurungwe vanomen gora vatenda kuti vari kubhadhariswa mari idzi.
Chokwadi nyaya yekubhadhariswa iyi tiri kuiona kuno kwakazangarare ukaro iyi nyaya yekubhadhariswa pakaipa mubaba. Chokwadi ivo vanenge varipo makansera zvacho bhati hapana tikumbobudirira ndo zviripo zvongonzi bhadhara emadhoradhora pasabhuku wega wega.
Mumwe mugari wekwazvimba kumashonaland west muward 10 amai Jessica Taruziva vanoti vanobhadhariswa nemasabhuku makanzura aripo. Vaimbove nhengo yedare reparamende asi vave sabhuku kushurugwi mudunhu remidlands vatemba muliswa vanoti kunyange zvisiri pamutemo varimi vanobhadhariswawo zvakare kuti vapihwe zvikwanisiro zvekurimisa.
Izvi zvagara zvichiitika even kumainputs egovernment vanhu vanobhadhariswa. Mutemo uripo ndewekuti they must get to the person at zero cost. Hapana mari inobhadhara munhu.
Vamuliswa vanoti kwava havaite zvechitsotsi izvi.
That my transporters matsotsi vanoliedza nevashandi vehurumende panyaya idzi. And it's important kuti vanhu vaprotectwe. In my village no one is allowed to pay for anything. Kana munhu ada kuchaja vanhu vemuvillage vedu toti ngadzokere nezvinhu zvacho. Ona taadzokera uhori wagara uripo kubvira kudhara.
Sabhuku karengesha vabhibho karengesha vekumagunje kuhurungwe vanoti masabhuku anoudzwa nemakanzuru kuti hurumende haina motokari dzekutakura zvekudya vachinzi vanhu vavo ngavabhadhare mari yekutakura chibage kuti chikurumidze kuenda kuvanhu. Sadunhu wekwazvimba vagibson jenami vatiwo dzimwe nguva vagari vacho ndivo vanenge vakumbira kuti vabhadhare mari chibage chisvike pedyo nemisha yavo sezvo dzimwe nguva kwachinenge chasvikira kunenge kuri kure.
Chinoenda pasenda pachinonzi apa zvepatiri kuofurodherwa. Saka dzimwe dzenguva patiri kuofurodherwa nekuri kuenda vanhu kuri kurefu. Saka musha ukagara ukafunga kuti taakuita zvakati zvisina kumanikidzana handionge painge problem nokuti dzimwe nguva kuti inoenda kuvhiriji chaiko.
Mukuru wemadzishe mudunhu remashonaland west mambongezi vapita pasi pamire vanoti kubhadhara dariswa kuri kuitwa nemasabhuku asina kugadzwa zviri pamutemo zvikuru vari munzvimbo dzakagariswa vanhu patsva.
Masabhuku ari kumaresettlement asati ari masabhuku ave akagadzwa zviri pamutemo because nzvimbo dzacho dzichiri kuda kuitwa inonzi placement yayo. Saka anenge achinzi maziso amambo zvichida ivo simba iroro havari wani nebusiness zvichiwana kansela mini.
Mambo Chundu weku hurungwe vaAbel Chundu vanoti pari zvino vari kupa vanhu chibage chezunde ramambo vachiti vagara havabhadhare kana kobiri.
Pari zvinezvi izunde ramambo chikafu chekuti pamudzidzo wamambo vanhu vari kuuya vachipiwa chikafu ipako pamudzidzo wamambo kupiwa pachena pasina kana kubhadhara.
Mutauriro webandiko rezvekuchengetwa kwevanhu muzvari Respect Guti vanoti hapana zvavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vanhu havafanirwe kubhadhara sezvo vanotakura zvekudya vanenge vabhadharwa nehurumende.
Vanhu vari kubhadhariswa madhora kupi? Mune evidence yacho kubhadhariswa madhora here?
Gore rino Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa uye vanhu mamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 miriyoni vanoda rubatsiro rwechikafu. Hurumende yakakumbira mari inodarika mabiriyoni matatu kana kuti 3.3 billion kune nyika nemasangano ekunze kuti ibatsire vanhu nezvekudya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, Studio 7, vateereri nevatepfenyuri vacho, makadini vashamarari mese. Zvinotenda nechirongwa chabudiswa navambofana icho chataurwa pavakomenda nyaya yeJudicial Service Commission. Ndakatomboenda kunoisa kumpleni Judicial Service Commission, ndatadza kubatwa zvakanaka mudare. But ndakaona kuti shuwa hapana vanozvipembedzo zvavo kuti vasisa makore 14 asi hapana complaint system yavo ngavaigadzirise. Ndakasvika ndichikomplaina kuti ndakabatwa chibharo nemukadzi. Nemunhukadzi ndikasekwa kubva kwese mukoti pese kusvika pese ndaingosekwa nemajaji acho nei vacho vakuru vacho vanotambira zvichemo zvevanhu vanenge vasina kubatwa zvakanaka mudare vaitondiseka.
Ndoda kuzivisai kuti isu samaZimbabweans hatigamuchiri zvinhu zvengochani. Hatimbodi chero kukai America yaoma musoro ikadini ichitaura zvamarights. Zvimwe zvose tingawirirana asi zvengochani hatidi. Ndiri kushandikusirwa vanhu kuti vashandukwe kuita mhuka zvisina nebasa rose muno muZimbabwe. Ngavaite zvengochani dzavo vari ikoko kwavo miriko makungu hatidi kana kuziva izvozvo. Iye Chester Samba unokura achimiririra ngochani idzodzo naiye ngochani yacho sada mari zvisina nebasa. Hazvida kuti chinjisa zvinhu zvatakararama zvatakakura tichiziva muupenyu hwedu. Oda kuti tiite zvekumhwa zvenguve nehwa izvo.
Isu tutangopawo kutenda ndizvo tine tichiitirwa mukati muupenyu. Tinongoti dai purezidhendi wedu wenyika yeZimbabwe waramba wachingotungamira nekuti wanokurudzira runyararo munyika. Izvozvo tinozvida, izvozvo ende tinozvitenda. Nanhasi ende mune runyararo, sadai maramba mine runyararo. Ndatenda
tichitimbotaurawo nezvavamunanga abvava vamhanya kuenda kunana Russia kunozama kuripota kuti Zambia ndonyika yakashata. Isu muno muSadhiki takati tasawo Zambia ndonyika iri kutovaka zvemusoro. Ziri muBRICS zvacho vana South Africa kuno vapurezidhendi vacho vava kuchema kuno kuchemera kubatana nevanhu. Iyo ndotadza nekubatana nevamwe kana ndingagoni kuita zvinhu zvacho.
Warriors for ED, Warriors for ED yakarohwa neLesotho kurohwa 2-0. Apa president vari kuRussia vachitaura zvavo zvokunyeya zvokude hondo. Tiri kudongwa nechinhu chisipo mani.
Ndo president wedu munangarwa akamirire nyika akaenda kotaura kuita makuhwa kuRussia. Ndofunga kuti Zimbabwe yaakuchida kuchinaka manje, yaakuchida kuchinaka kwazvari uku manje kwaakuratidza chiedza, kwaakuratidza chiedza. Nesu isusu kana zvatotanga chimauto neZambia tinoti ato against iyo Zimbabwe yacho, totodzibatawo pfuti dzacho tochitorwisana naye Zimbabwe yacho.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu asi musinganyombe kana kutaura zvemhirizhonga paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinoita hurukuro nevaimbi, tine hurukuro nemuvimbi achiri kusimukira musambo wenziyo dzechitendero Rudo Mansika. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Tanga kuimba kuita zvemagitari chaiko ndakatanga gore rino. Ndopandakapinda mustudio ndichirekodhawo nziyo dzangu dziri kubuda pari zvino. asi ndiri munhu akangokura achingoita zvekuimba ndaingofarira kuimba nekunyora nziyo chaiko ndakatanga ndiri mwana mudiki
saka vabereki neveukama vaiti kudii muchitanga kuita zvemagitare
vabereki vangu vanga vasinganyanyi zvishora havo asi vaikurudzira kuti ndiise dzidzo pamberi kana chizenge ndapedzawo chikoro ndapedza teshari then ndozoenderera mberi nemusic yangu
veruzhinji vari kuitambira sei mimanzi
ndakatanga kurelisa muswa 17 ya muswa 17 mei saka vavese vakaona mukana wekuti vange vachinzwira music iyoyi yandakarelisa vari kuitambira zvakanaka vari kuitambira zvakanaka chose
chamwari nemachinda aingangotumira any time of the day any place in the world andibonduki kingdom yesende yake andishaiwe kukuenda
matambudziko api amunosangana nawo
challenge yandakatarisana nayo pari zvino challenge yemari zvese zvinoda mari kuti ndingochipinda mustudio zvinoda mari kuti unge uchitorawo kana mavhidhiyo ekuti vanhu vange vachikwanisa kukuziva zvinoda mari
vangadewo kukubatai kutsvaga mimanzi yenyu vanokuwanai kupi
ndinowanika pafacebook zita RM Pashoko vanokwanisa zve kundibata paemail yangu rmpashoko@gmail.com uye vanokwanisa zve kundifonera panhamba dzangu dzinoti 071-790-3026
mune mashoko here amunoda kusiyirawo vateereri
kuvatsigiro vangu ndoda kungoti ndinokutendai zvikuru rutsigiro rwenyu rwakandikoshera ndo runoita kuti basa rifambire mberi
Woza Friday mombotiratidza ka zvamunoita tinhu
mange muchinzwa kambo kanonzi vanotendwa musiki emanzwa hurukuro yaitwa na Rudomatsika na Ivan Zininga anga ari ku South Africa musakanganoti kana muchida kupinda muchirongwa chino munokwanisa kutibata pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 nasi apo tinenge tichitarisa zviri kubuda ku South Africa kuri kusarudzwa mutungamiri wenyika mutsva tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
soku isi